ndirikunzi wakunzi vamwe vacho varikunzi marongero avaita vanhu vemamilitia maprosecutor kudepartment of justice vanofunga kuti kuronga kwavaita kunosapota macharge ekuti vaenzi vaida kuwisa hurumende nechisimba vachishandisa zvombo semazivira amunoita muno munyika mune vakawanda vane zvombo pamutemo saka ndovari kunyanyotarisira kuti kuronga kwavaita kunzi iyo charge yavanoti sedition ndisingazivi zvangu nekuti sedition charge inonetsa kutonga mumatare kuti ukwanise kuti zvaita vanhu marongero avaita vanga vasvika pastage yekuti vanganzi vaida kuisa hurumende saka mafungiro angu hurumende ichaedza ipapo yoedza futi nemamwe macharge ekurioting and so on kuti vakatadza nekuisa hurumende vanovabatira paapa pekuti vaita mhirizhonga.
Sekuona kwenyu chii chiri kukonzera kunonoka kwekufambiswa kwenyaya iyi?
Zvinhu zvakasiyana siyana nekuti vanhu vacho vanofanira kuva kuwana vanhu vacho vakawanda its several hundred vanhu involved nemuti vatsvaga pakutarisa mavideo evidence and nematipofs ari kubva kuvanhu vachiudza vachifonera mapurisa kuti ndinge ndina nhingi and vanhu vacho vakawanda vakavari mumhirizhonga iyi vakadzokera kumastates avo akasiyana siyana saka izve zvichibva kucoordinata mapurisa masystem amapurisa akasiyana siyana vamakatiza nzvimbo dziri kure kunana Florida kunana Texas uko saka mei muchinovatsvagira ikoko ndo chimwe chinenge chiita kudhileya makesi aya and evidence yacho because munhu wese anenge achisungwa anenge achingoti ndina hapana zvandakaita ndaingofamba ndichitora mapicture saka unofanira kubuilda case hazvisi zvinhu zvinyore pane vanhu vavo mawitness mazhinji vanhu vanenge vasingadi kucooperata futi saka kubuilda case kwacho hazvisi zvinyore ndo zvinoita kuti zvinondoita kunge zviri kunonoka.
Kana pakawanikwa paine vamwe vane mhosva apa munofunga kuti zvichakodzera chinyi mune zvamatongerwo enyika muno muamerica?
Handioni zvinyanyoshandura matongerwo enyika sezvo takabva kubuda muelection and election yakapera musuno yakachinja hurumende saka vaya vakakundwa ndivo vanga vashiya mhirizhonga hapana zvavanokwanisa kuita kusvika tapinda mune imwe election ichauya kumberi uku saka ndingangoti maposition atora mapato ari muno muamerica maviri aya makuru emademokrati marepublican handiona achichinja nokuti vakatanga kuita musindo pakati pavo kubvira nguva yavaobama zvikangowedzera nguva yavatrump saka ndotingori patatiri nguva ino yavabiden saka handioni kutongwa kwevanhu ava kuzvichinja zvakawanda pamwe tichaona vachiisa mitemo yakasiyana siyana yekuedza kuwedzera security pamabuilding ekucapital nekuti vanhu vanofamba sei sei mucapital nemapurisa emo mucapital kuti vawedzere maprocedure avo ekuti vawedzere security mucapital ndo zvandingaona zvichinyanyochinja.